vachitaura munotona apo vanga vachivhura bridge rinofamba nesitima pasi uku motokari dzichifamba nepamusoro kana kuti flyover vamunangagwa vati upfu chimwe chezvekudya chinoongororwa nekutarwa mutengo nehurumende uye vakabvumirana kuti mutengo wacho udzike kubva pamadhora zana nemadhora mashanu kusvika pamadhora makumi mashanu pamakirogiramu gumi
kubvira kuti sehurumende totara kuti ichi chinhu mutengo ngaauderere usvike pakati kuti vanhu vakwanise kudini kutenga purize yacho yepamusoro iyi inozozadziswa nehurumende sezva takaita pachingwa takanzwa kuti chingwa chaachakuita $1.5 tikati vanhu vanobika zvingwa vandomuno ndomuno ndokubva tachibvisa ipapo tikati $50 mari imwe yepamusoro iyi raisikisi kana $3 tobisa isu so asi tonzwa kuti kunyange hurumende yakati chingwa chakapa $50 kune vamwe vachikutengesa above 50 sorry hupfu kwete chingwa hupfu
pamari yemakoini vamunangagwa vati vanhu vachabvuma zvavo vachida vasingade sezvo hurumende yavo isiri kudzokera kumashure mukuvandudza upfumi hwenyika vamunangagwa vati havasi kunyanya kufunga pamusoro pezvematongerwo enyika asi nyaya dzezveupfumi
taita yeduvo mari ichatora nguva imwe musingaidi muchiramba muchazongoida nokuti hakuna imwe yatichabvumira
mumwe mugari wekumashonaland west vaanoziva gore jena vanoti dai hurumende yamanikidza vezvitoro kutambira mari yemakoini asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaprosper chitambara vanoti havaone vamunangagwa vachinzwikwa kuitira kuti vanhu vashandise makoini panyaya yavanga vafambira vamunangagwa vati hurumende yavo iri kugadzira migwagwa kuitira kuti zvienderane nedzimwe nyika dzakapoteredza dzakaita sezambia nesouth africa idzo vati dzine migwagwa yakanaka zvikuru vamunangagwa vati chiri kufadza ndechekuti mari inosvika madhora mamiriyoni mana nechidimbu iyo yakavakisa bridge iri haina kukweretwa asi kuti yakabva kumitero yemigwagwa
taimirira kuti tiwane mari kubva kuworld bank kana kuimf kana kupiwa maloni zedzimwe nyika rwendo ruro tikati kwete taita toga nezvedu asi chaakundishamisa ndechekuti haabvisa ichi chaakundishamisa ndechekuti tiri kushanda nemari yotogwa mumugwagwa yematorgeti chivaka zvose izvi ko kare yaindepi
vachitaurawo pachiitiko ichi mumiriri wenoton vatemba muliswa vatora mukana kuudza vamunangagwa kuti bato ravo rakakundwa munoton nekuda kweuori hwenhengo dzezanu pf
pane chinhu wanesei ndikasataura vanhu vanotsama kuti muzive kuti noton haina kudyiwa nekuti haidi zanu pf noton yakadyiwa nenyaya yemaland barons maland barons amuri kuona akanyorwa muripoti yavauchene ende ndinotaura mupamhi ndiyemwe wacho onorebe mupamhi ari kutumidzero meya wadredzema futi ndiyemwe land baron ari kumachilandiko kina zivu futi ari domu mugeganoyo saka vesava mukaonienda ripoti yarimo vatora mari dzevanhu vachivanyepera saka zvinonesi god father wacho aive vatsombo asi vachomba vasisipo vasiya vana vacho saka system ichiripo nevamaivava saka ngatidhiloi nemaland barons ndiyo nyaya iri kurwadza vanhu vemunotoni
vamwe vanga vari pachiitiko ichi vanosanganisira gurukota rezvemigwagwa vabhigimatiza gurukota redunhu remashonaland west amai mary muliswa chikoka pamwe negurukota rezvemitemo vaziyambe ziyambe ndakamirira studio 7 munoton ndini apa chigoriwa